International News.
Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 27 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanana chiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa isu hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho.
Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara kunyange chirwere checoronavirus chopararira zvinotyisa. Paramende inombovhara mushure mekunge nhengo mbiri dzedare iri mutyairi nemumwe mutori wenhau vabatwa nechirwere checoronavirus. Munhau dzemitambo vamwe vatambi vechikwata chemawarriors vopemberera kubudirira kwezvikwata zvavo zvekunze asi vamwe vaine kusuwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo chirwere checoronavirus chave kupararira zvakanyanya munyika, hurumende iri kutatarika kugadzirisa zvinhu muzvipatara zvopa kuti vashandi vemo, kusanganisira vana mukoti navana chiremba, vapinde mumwedzi wechipiri vachiramwa mabasa. Vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vanoti nemusi wechina svondo rino vanenge votangawo kuramwa mabasa nekuti hurumende yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vasvika zviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri kana kuti 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri 34 kana kuti 34 vapora kusvika pari zvino vachiriwo mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 119,000. Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vanosanganisirawo vana mukoti navana chiremba zvopa kuti zvimwe zvipatara zvimbovharwe zvichipfapfaidzwa mishonga uye kuti zvimwe zvirambe kutora varwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara.
Kutaura kwatiri kuita iko zvino muchipatara mutori namanesa arimo. Vanana chiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana musina kugadzirisa isu hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho. Asi pamanesa pandoo panyanya kuoma nekuti kunyange machiremba ariko munhu akaenda kuchipatara iko zvino haana rubatsiro rwaanokwanisa kuwana nekuti hakuna bamanesa acho. Zvakatooma.
Ko iyo hurumende yave kuti kudii nekuti vachitaura mudare reSenate gurukota rezvemari muzvinafundo mutulincuve vakavimbisa ivo kuti vakagadzirira kutaura nevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iko zvino vehurumende vacho vave kuti kudii?
Hurumende yangoti mairano nenyaya zvekupfeka zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere checovid-19 ichi vati vari kuronga vari kutsvaga vachaunza. Vakati ivo kana iri nyaya yemari ivo havana mari, havana mari yemaus, saka havana kugadzirira kupa mari yemaus kuvashandi vavo. Asi kana ichinge iri mari atijes vanga vachitipa mwe kunogona kuita kutaurirana. Saka havana havo chichavati vataura kuti vanobhadhara mari yakati aiwa. Kungotaura kwakungoti hatinokwanisa kutaurirana chete. Saka mamiri azvo zvakaita iko zvino hapana chichabuda bani ngati ndo nyaya iripo chayo.
Iko zvino hakunawo vakuru mubazi rezveutano kusanganisira gurukota nekuti vaobhidhai moyo vakadzingwa basa. Izvi hazvisi kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuomawo here Dr. Musara?
Ichokwadi kuti kushayikwa kwevakuru vakasiyana-siyana muMinistry of Health kuinda kuti zvinhu zvinge zvakaoma kuti basa ritadze kufamba zvakanaka. Iko zvino isu Minister of Health haina Minister of Health watingati ndiye mukuru mukuru wacho aripo ndeakafana kubata chinzvimbo. Koita secretary we Minister of Health zvekare, koita zvekare anonzi Director of Curative Services. Zvoitawo vamwe vakasiyana siyana vakaburiswa mabasa ipo pakati apa mushure mekunge kwaitika nyaya yedrugs nemari dzakashayikwa dziya dzisinganzwisika kuti dzakashandiswa sei. Dzakazokonzeresa kuti minista vangu vachiburiswa basa. Saka zvese izvozvoka zvoita kuti nyika yacho inge yakatoomerwa zvakanyanyisa iko zvino.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nemana kana kuti 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nezviviri nevaviri kana kuti 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489,000. Auyewo pasi rose Johns Hopkins University inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu ane mazana maviri ezviuru kana kuti 16,200,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere kana kuti 648,000. America yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina kana kuti vadarika 4,234,000 vabatwa nechirwere ichi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vanoita mabasa emaoko kunyanya yekutengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanonzi vari kuchema-chema kuti kusungwa kwemitemo yeCovid-19 kwakurudzira kuti vagari mudzimba uye kwave kupa kuti zvinetse kuriritira mhuri dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura neStudio 7 vanorarama nekutengesa mudhorobha vati upenyu hwavo hwadzokera pakuoma zvakare kubva pakatarwa nehurumende kuti yave kuwedzera zvisungo zvelockdown svondo rapfuura apo yave kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunoita mabasa avo. Vatendai makuru vanoti ivo vange vavakwanisa kutsvagira mhuri yavo raramo apo hurumende yakambosunungura lockdown asi payadzosera zvinhu pachidanho chekutanga vave kunonga sose nemuromo.
Izu life yatiomera chaiko zvasvika panguva yekutiomera nokuti panguva yekutanga-tanga takadzoka futi pakuomegwa hatina kumwe kwatorarama nako. Tinorarama nenyaya yekutengesa nekutengeserana, ndokwatiri kurarama mabasa anonetsa. Saka ndozvatiri kuwana kuti tiraramise mhuri dzedu. Iko zvino manje pava nelockdown, masecurity yataitena, hatichakwanisi kupinda mutaundi nekuhodha zvimwe zvinhu, hapazina. Saka chokuti tichipa mhuri hakusina, zvakaoma zveshuwa mukuru wangu.
Vamwe vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira munyika sezviri kubudiswa nemashoko, vakagara mudzimba vasingashande mhuri dzavo dzinofa nenzara sezvo hurumende isiri kubatsira vanhu sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neRwanda. Amai Shumirai Makoko vanoti vari panguva yakaoma sezvo bhizimusi ravo rekutengesa mbatya pakati pedhorobha rakavhara zvakare.
Zvaintrodhuswa nehurumende nenyaya yekuti chirwere chiri kukura, asi tiri kuchemawo samai inini ndiri singomadza. Ndanga ndichirarama neflea market yangu ndine kashopu kangu patsunga yecomplex, iye zvino handisingazivi kuti kana vana ndovafidha nei. kana pekubata handisisina. Dei hurumende yango titenderawo kuti ipapo maawazi mashoma-shoma ari kutenderwa vamwe. Nesuwo titenderwe titengese, tiwane chokuti tikabata zuva rimwe chete, tinokwanisawo kuwana chingwa chokunopa vana kudzimba. Tinokumbirisawo nesuwo tichasanitaizawo vanhu, nesuwo tichaita social distance mamasiki tichapfeka, asi ngavatitendere tiwane raramo yekuti tichengete mhuri dzedu.
Asi mutauriri wemasungo provincial task force yecovid-19 Varojas Virimai vanoti kunyange hurumende ichikoshesa kuti vanhu vararamise mhuri dzavo, zvakakosha kuti vanhu vateerere mirauro yelockdown kuita kuti denda iri risapararire.
Position yehurumende pari zvinezvi ndeyekuti vanhu vasafambe-fambe. Vanhu vari kufamba chete ndevari kuenda kumabasa. Vanhu vari kuita zvetrading vanhu vari registered sematauriro akaita hurumende. Maconditions mamwe ekuti vanhu vanga vari kupinda mudhorobha vachindoita zvekutengesa mavendors, izvozvo hazvisati zvabvumirwa. Saka vanhu vari kurarama vari kudzimba dzavo. Vanenge vari kuda kuita zvekutengesa izvi vanofanira kunge vari registered. Vanenge vari kuchema-chema nenyaya dzekuti tiri kushaya chekudya, tiri kushaya zvekubata, vane kwakataurwa kunzi waende wandonyoresa. Wanyoresa wowana assistance.
Mukuru mune rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation kana kuti VSET vasamewo wadzai vanoti nhengo dzavo dzapinda panguva yakaoma nechirongwa ichi, uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nemari dzecaution.
Isusu seVSET tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion mainformal traders munguva yelockdown yatiri. Tiri kushaya kuti zvinofamba sei kuti hurumende inoparura chirongwa then yoita 3 yatova month and a half vasati vapa vanhu maridzi. Vanhu vari kutambura mudzimba umu. Chichemo chedu ende nekurudzira yedu ndeyekuti government ngairerize mari inokuchimbidza kuitira kuti chirongwa chelockdown chive nepundutso. Otherwise vanhu vachapedzisira nenyaya yenzara vaakusateerera maguidelines nezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo mudzimba nenyaya yekushaya chikafu.
Vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti hurumende yakambovimbisa kuti ichapa vanhu mari dzekuti vabatsirikane, asi nanhasi havasati vadziwana nekudaro kugara mudzimba kunovaisa panguva yakaoma. Kubva pakaiswa chisungo chehurumende kuti vanhu vagare mudzimba uye vasafamba usiku kana nguva dza6 dzachaya, mauto nemapurisa akawedzerwa mudhorobha uye ari kurambidza vanhu kufamba-famba. Mumasungo mune vanhu makumi masere nemumwe kana kuti 81 vakabata nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Urombo hwaunzwa nenyaya yekutadza kuzviitira mabasa emaoko uye kutonhora kuri kuita kunze kwaiko kubva kuti vagari vemamutare vakawanda vateme miti iri mumasango ari pedyo neguta iri, zvopa kuti vakawanda vatyire kuti richaguma rave gwenga. Loida Moyo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munhu achipinda mudunhu rose zvaro reManicaland anenge achitarisirwa kugamuchirwa nemasango, dzimwe nguva kana nemhondoro chaidzo. Asi izvi zvinogona kunge ave maroto munguva pfupi inotevera kana vanhu vakaramba vachitema miti. Chiitiko ichi chiri kushungurudza rimwe boka revechidiki reManicaland Youth Assembly, iro rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa kusanganisira iyo miti. Mukuru wesangano iri vajusa kudedereza vanoti nzvimbo dzakawanda hadzisisiri namiti.
Kushushikana zvikuru kutanga kwaita COVID lockdown, vanhu vari kutema miti mukatarisa makomo ekufenvari izvezvi apera ekudanga mvura kusina miti nenyaya yekuti magetsi ari kudhura.
Vamwe ndivo vave kuita basa rekutema miti vachitengesa huni nekushaya mabasa. Svinga rehuni riri kutengeswa nemari inosvika dhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti zana remadhora emunyika. Gasi rekushandisa mudzimba riri kutengwa nemari inopfuura dhora rimwe chete rekuAmerica pakirogiramu rimwe chete. Mumwe mugari wemamutare muzvare Agnes Matema anoti vave kutoshandisa huni nguva dzose dzakawanda kunyange dziri kuvadhurira zvakare.
Huni dzacho dziri kutodhura, dzironzi $3. $3 ndedzekubika tea chete yemakuseni, masikati uchada futi imwe mari. Saka meaning kuti pazuva unotoda $10 ekutenga huni.
Studio 7 yaedza kutaura nemukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Agency of Zimbabwe kana kuti EMA kuManicaland, vaKingston Chitotombe. Asi vati titaure neva Philip Tom Viku Forestry Commission. Va Tom vanoti basa rekuchengetedzwa zviwanikwa kunyanya miti ibasa remunhu wose munyika. Vanoti mapurisa eZimbabwe Republic Police anosungirwa kusunga chero munhu anowanikwa achitema miti zvisina tsarikano pasi pemutemo weForestry Act.
Ino empower mpurisa to conduct an arrest. Saka ini tirikuti kana isusu tisu tipadhuze nepane pachiitwa nyaya idzodzo dzokutema miti munodi munoripota kuforest. Asi kana tisiri padhuze paine mapurisa munoripota kuti pamapurisa anenge ari padhuze ipapo.
Kanzuri guta remutare yakamisa vamwe vaiita basa rekuchengetedza masango, nzizi nezvakati komberedza senzira yekuderedza huwandu hwevashandi vayo munguva ichangopfuura ichiti vashandi vainge vakawandisa. VeForestry Commission vanoti Manicaland inorasikirwa nemahekita anodarika zviuru 45 kana kuti 45,000 hectares pagore nenyaya yekusachengetedza miti. Kunze kwevanotema miti vachiita huni, vamwe varimi vefodya vari kunzvimbo dzakaita semakoni nemutasa vari kutemawo miti yokuomesa fodya yavo. Vamwe vari kutemawo miti yakakosha ndevaye vanoveza zvinhu, vari kutema miti yakaita semukamba uye munyii. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoyambirawo kuti nyaya yekutema miti inokonzera matambudziko makukutu anosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu akaita secyclone Idai uye kukukurwa kwevhu. Mhuka, shiri nezvimwewo zvipuka zvinogara mumasango zvinogona kutsakatikawo kana kuguma zvopinda mumisha yevanhu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti yatora muzinda weAmerica mudunhu reChengdu senzira yekutsivawo kuvharwa kwemuzinda wayo svondo rapera kuHouston, Texas, neAmerica. Nemusi wechishanu, America yakavhara muzinda weChina muTexas uyo yaipomera China mhosva yekusora ichiba magwaro emakambani emuAmerica kana kuti intellectual property theft. China inotiwo vashandi vemuzinda weChengdu vemuAmerica vaisorawo. Nyika mbiri idzi dziri kunedzana nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kusora kwemakambani. Nengo yedare House of Representatives muAmerica vaJohn Lewis avakashaya svondo rapera nechirwere chegomarara vari kupiwa chiremera chegamba nhasi nemangwana muWashington DC. Mutumbi wavo uri kuonekana nevanhu mudare reparamende reUS Capitol chinova chiremera chikuru muAmerica. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu uye vakashanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vapfeke zvekuvhara kumeso uye kuti vamire kure nekure pavanenge vachionekana nemufi. VaLewis vari kutarisirwa kuradzikwa kuAtlanta, kuGeorgia nemusi wechina. Hurumende yeCameroon yazobvuma kuongorora uori hunonzi hwakaitwa pamari inosvika mamiriyoni 40 emadhora ekuAmerica yekubatsira vanhu munguva yekurwisa chirwere checovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mupunga wainge watengwa kuti upiwe vanhu vari kurwara nechirwere ichi wakabiwa. Zvipatara zvinonzi hazvina kana zvikwanisiro kana mvura nesipo zvekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakawanda vagara vasina kumbobuda munyika vave kuwanikwa vaine chirwere ichi. Pazviuru 2,512 kana kuti 2,512 zvabatwa nechirwere ichi. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 1486 ndovabatwa nechirwere ichi vagara vari munyika. Vabatwa mushure mekubva kunze kwenyika chiuru nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 1026. Makambani akawanda ari kumbovhara mushure mekunge vamwe vashandi vavanikwa vaine chirwere ichi. Vana mukoti vakawanda muzvipatara zvakazvimirira vanonzwa vekuwanikwawo vaine chirwere ichi, icho chamhenge chichinyanya kuwanikwa mune vashandi vezveutano vari muzvipatara zvehurumende. Kanzuru yeguta reHarare yaburitsawo gwaro rinoratidza kuti chirwere checovid-19 ichi chabata zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kupararira kwechirwere ichi mumisha yeveruzhinji richave dambudziko gukutu sezvo mhuri zhinji dzichigara dzakamanikidzana mudzimba. Rimwe dambudziko rinonzi nenyanzvi dzezveutano rinogona kuparadzira chirwere ichi nekukasika inyaya yekuti vanhu vari kunzi vari kumanikidzana mabhazi eZupco anove ndiwo chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji panguva ino yelockdown. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti matambudziko ose aya anoita kuti urongwa hwekutevera vanhu vanenge vakasangana nevane chirwere checovid-19 hunetse sezvo panenge pave kudiwa vashandi vakawanda vanoita basa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Edgar Munatsi avanoti kukwira kwehuwandu muvanhu vave kuwanikwa vaine covid-19 mucherechedzo wekuti chirwere ichi chiri muvanhu vakawanda vasati vavhenekwa.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairas mumaruwa nemumabasa hunoratidza kuti nyaya yatanga tichigara tichichema nayo mazuva esaya yekuti hurumende yedu iri kusarira kumashure panyaya yecontact tracing. Nekuti kana vanhu vachinge abatwa necoronavhairas akange atestwa, vanhu vese vaakasangana navo vakatestwa vakaiswa muisolation, tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere.
Asi panyaya yekutestwa kwevanhu kana kuvhenekwa kwevanhu, muri kuonawo here hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa?
Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga atiwedzerei, zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing. Nekuti hurumende yakambotanga ichiripota kuti vanhu vataona 20 vasina kwavakamboshanya. Tiri kuzama kutsvagurudza kuti vanhu vavo vakasangana nani, asi izvozvi zvavakungonyarira nekuti manhamba aya akwira, vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruwo. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo, ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamasiki, zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Koiwo urongwa hwekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vakasangana nevanhu vane covid-19 vange vachimboenda pavo voga, inonzi self isolation, munoona urongwa huchishanda here tichitarisa magarira anoita veruzhinji mumisha yeveruzhinji?
Idanho rakaoma zvikuru, nekuti sekutaura kwamaita magarira akaita vanhu vazhinji mudzimba umu ndovekuti vanhu vanogara vakati wandei paimba diki mhuri mbiri kana nhatu. Saka izvozvo zvinoita kuti self isolation inge yakaomesesa kuita munzvimbo yakadaro. Hurumende yaifanirawo kuwanawo mabatsiriro aingaita kunyanyanyanya vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas kuti vawanewo nzvimbo dzakanaka dzekuti vaite maisolation. Tanga tiri kunyunyuta chaizvo mazuva mazhinji apfuura nemaquarantine centers, nekuti mumaquarantine centers vanhu vazhinji vanga vari kuchema chema kuti vanga vari kungozanganiswa, vasvikawo nezuro nevane masvondo mairi vasvika vachingozanganiswa vachiswa munzvimbo imwe chete. Zvinove zvanga zvichizoita kuti zvive zvakaomarara kuziva kuti auya nechirwere ndeupi.
Ko, vamwe vanga vachifunga kuti chirwere ichi chirwere chiri kungotaurwa vamwe vachiti ndezvekutyisidzirana, munoti kwavari?
Vana veZimbabwe, kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiripo zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Koyewo nyaya yekuti veruzhinji vari kumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi eZupco anove ndiwe chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji, munoti ivo nazvo tiona kuti ndeimwe nzira inogona kuparadzira chirwere?
Zvekunzi mabhazi emazupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu. Ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga. Nekuti mukaona tanga tichiri kuonawo pamapicture nezviri kuitika pamasocial media kuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa nei. Takaona vanhu vazhinji vachiri kuzofamba netsoka usiku nekuda kwekuti vakanziwo kune curfew havakwanisi kufamba after 6 pm asi takazoona vanhu vakawanda vachifamba ende mukufamba muya muya zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza transport dzakasiyana siyana dzichishanda asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana anga makombi naiwo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirwisane nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tiri kuona vanhu ari kutsikinyikidzira namabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwe vanozofamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kudzimba kuisa upenyu hwavanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Mwenyaradzi munoda wafa. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi Mwenyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita gumi. Taifana kunge takaribudisa mimwedzi yadarika iyo asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose dambudziko iri rakasvikawo kwatiri saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi munamato weZimbabwe iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha iwo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovha pachavo nekuti vanototaura iwo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the track is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri ino iwe ino kuti things are not really well in our country asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe minyengetere yedu asi tisati tanamata tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika. Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiitawo sei apa bati mune damba refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita mukoma wangu mukoma Blessing tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei munamato weZimbabwe tichatipa mavhiki anotevera todonedza futi imwe single tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulauncha damba refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zii zvii zvakazvichiitika apa manga mapinda mumatambudziko here?
Ya so vamwe vanogona kubvunza kuti ko Manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Uyo anga ari muimbi wenziyo dzechitendero Munyaradzi munoda wafa muhurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7. Kana mchida kututumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezenkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH katese ku amanesi ase strike. So ubona ukuthi u1 nesi uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Kunoko akuhambi kuhle. Kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxayenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokho bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lane 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli. Sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisichiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Abongi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital yiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane kobulawayo wonke jikelele. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho ezingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So size indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH katesi. Kati lapha ngiyibone kule nkinga lapha ukuthi vele katesi amanesi ase strike. So ngingangeke ukuthi sizobona ukuthi u1 nesi uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Kunoko akuhambi kuhle. Kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osolele lesi sinqumo uDokotela Mthabisi Bebe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo
ukuthi kulesibhedlela kuthiwa yikusilene hospital. Government yehluleka ukuthenga imithi, ukuthenga imbeda ukuthi ekusilene hospital evulwe. Ukwehluleka kwegovernment yikho sibona igovernment ziqasa ukusebenzisa iUnited Blue Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi ye kule coronavirus but kulabantu abalemikhuhlane, abale-TB, abale-HIV, abale-diabetes. So abantu laba baze akuya ngayo. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho ngoba istaff sangkhona sinlutshwane. Ama-nurses aku-strike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhu kuthiwa izibhedlela zeTonkroof lekusileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona leya isiyo into eqalise lamhlanje. Kuyinto eselezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekusileni laseTonkroof kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulayi into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akulanto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sivili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwixa mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labo dokotela labo ba umkhuhlane uyabahlasela njengabantu. Yini ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxa sokuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu. Kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi weUnited Bulawayo Hospital uDokotela Nasisiya Sijanga yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni. Kodwa utshele abephephandaba leChronicle ukuba ngempela viki besebelalise izigulane zeCOVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje, inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lePhalamende libanjwe ngamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale isisebenze esisodwa sedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokhu kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu bathole leli gciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana lozulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempilakahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani lozulu ku self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yile ligciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likaZulu uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempilakahle kawumanga kuhle.
amadokotela amanesi bayakhonona ngabalazi imali zokuhamba emsebenzini abayalamba kukanti uhulumende esilaye imali zakhona ziyabe zilokhu zithathwa zinika amasosha amapholisa ukuthi ukuthi vele ngabazwisisi ukuqakatheka kwempilo kulogcibo igciwane le-COVID khathesi balokhu bephitsheka ngokuthi bajabulise amasosha lamapholisa akulamsebenzi lokho akulampila pha eZimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azibekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO lezafakwa yi-Government of Zimbabwe ukuthi abantu bahlalela nikatshana lakhatshana njalo begqoka ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba nilokukhathazeka ngendlela u-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitsha abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane memetheka.
Udokotela Henry Matsurera ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors' grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni. Kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu hlangothi.
Stoppage action will be catastrophic.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye loZulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uZulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli uNkosikazi Auxilia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uZulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kweCOVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga eye-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilithumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba, ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi, uMnumzana Jones Renalchich, uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uMnumzana Mazwi Ndlovu, ilunga lalo lebulilima iStudio 2, ubhubhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU-PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South uMnumzana Solani Ngwenya uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwa sokubotshwe ipholisa lesigaba eleNeighborhood Watch ngalolu daba njalo amapholisa adingisisa ngalo. UMnumzana Solani nje emnyama moyo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Inokudana okukhulu ngokuwelwa ilifo elimnyama ebulilima East eward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa ukubana bazarhola umumbu. Abantu babebaningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esitshileyo wasebuza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa, batasoze bembhale ngoba lo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi enebhaliswe uthi ukunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abanesebe khona lapho sebeqala okumangala kwathi abanye abayi 6 abanye labo bakhuluma ukufanana ukuthi kungwani umazwi engabhalwa chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano akusiko kona akwena abantu bathe sebebhalela abantu wathi ayena wazibuza umazwi ukuthi wayengabhalwa uthe sokunjalo ke basebesithi ebantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina ngolesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolesihlanu komazwi basufuka bebuyela khona ngale kanti kwaso kuyiplan vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano PF bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wakhala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboy Moyo owayenguthichara ePhumuza onguye olipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayibo besigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano PF bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa kobulawayo kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni. Okokuqala bathi umzali obaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kwathiwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, omela insiza South edalele ePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba kuyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ukuphukeni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So ambona nini ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingenele entweni zokudla abapha ukudla kukhona kulotshelwa ku-constitution ukuthi ngobani izisebenzi zikahulumende ekukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisor u-DA. Ngibona ngani kunjalo kokopolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi ezizinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eleZanu PF. Futhi kuqinise ukukhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba sinakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babe kuselayinini kasabhuku bazana ukuthi ubani lo ngubani lo ubani lo ngubani. Amboni ukuthi bangasuka kuze kube nopoint wokuthi nase singabe eZanu PF asihlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana ezigabeni zabo. Okwepolitics ngakusebenzisa ikakhulu thina iZanu PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngafika kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma sekuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibandla leZanu PF, abantu bangangokufanele ibandla leZanu PF. Aba ngabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababotshwa. Ekuphukeni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So ambona nini ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi iZanu PF ithe iZanu PF ayingenele entweni zokudla abapha ukudla kukhona kulotshelwa ku-constitution ukuthi ngobani izisebenzi zikahulumende ukukhokhela amasabhuku bendawonye laba social welfare kanye besupervisor uDA. Ngibona ngani kunjalo kokopolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla elezanu-PF. Wothi iqiniso likhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba singakhangela abantu elayinini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu babekuselayinini kasabhuku bazana ukuthi uba lo ngubani, lo uba lo ngubani. Amponti bangasuka kuze kube nokupoint ukuthi nasesingabe ezanu-PF asihlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics singakusebenzisa ikakhulu thina izanu-PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngafika kuma-elections. Siyaceda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo. Kodwa mina ngokubona kwami uma sekuthe kwaba njalo kungaba kuyikwenza kwezikhiwe. Ayikhona ibandla lezanu-PF abantu bangakufanele ibandla lezanu-PF abangabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababotshwa.
Lowo ngumnumzana Malaki Nkomo isiphathamandla sebandla lezanu-PF eMathebeleland South njalo emela insiza South edalele ephalamende. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule sihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athoba minembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokelayo ngenani eliphezulu lababanjwe bele COVID-19 lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba eBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela welemelika uNational Security Advisor uRobert O'Brien uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthanweni wabemuli yakhe. Ngakho ke khathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezi botsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 kanye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe bonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane weCOVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibabela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho kumemethekisa iCOVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe belegcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa iCOVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze lockdown.
Udubo sibhekane lalo ludubo lwamanzi and yathola ukuthi uhlupho lwakhona nxa sesiye esibharaneni sesihamba singabantu sibaningi sifike siminyane ngaba kuludubo lwe-COVID asakwazi ukuthi kwenziwe njani kungela social distancing akula lo muntu omonitayo abantu ukuthi yamonitha kanjani ukuthi at least ibe ziphathe kanjani phambi kwa social distancing.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo undodana Moyo uthi iCOVID-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane weCOVID-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke kobulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kweCOVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amafigazi ayaqhanza kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini i-testing yangkhona isiphuwa so mbona ngazathi vele ubulawayo uzadlala ama-figures eqansa ngabantu abavela outside the country South Africa ubulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures azaqansa njalo ukuswelakala kwamanzi kobulawayo khonoku njengoba sikuthi ukuthi every time umuntu kuzegeza izandla akula manzi
Isikhulumi sekhansile dolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwewater shedding.
Uba sikhanyela amanzi la akumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreata kuba akhona ukuthi etreato sesiba malutshwana esesikwenza njengedolobho sesi ngezelile ama hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lweCOVID-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League iqembu lomdlalo wenguqu ele Aston Villa lona elidlalelwa isizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu laAston Villa liphutshe imidlalo yalonyaka lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leWest Ham emdlalweni walowokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu leAston Villa lidlalelwa ngumdlalo odabukayo kweleZimbabwe uMavela Sinakamba njalo uyise walomdlali uAntony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Sijabule kakhulu nge-survival yeAston Villa asilalanga thina Nesilala ngabo 2-3. We chatted lomavi from 12 up to 2. Everyone was happy. Labo bruru bakhe khona ngale abanye angilalanga sibe sithabe kakhulu because besingakhangeli ukuthi team is a survivor. It was a miracle. Konapa sijabule sifile.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabaliswa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi. Njalo u-Antony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalane.
I was here ukuthi basurvivile because uthi hayi bekunzima. Since wire overseas from France, Netherlands, Belgium uthi hayi. English league kuyafiwa but uthi hayi come this coming season siyabe sekufiwa because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani abasesabi team into esifana lazonezo.
Iqembu leLiverpool ile liphakamise isicoco kweLingilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano weUEFA Champions League ngabalisa ile Manchester City yona iliqedile sendaweni yesibili, ele Manchester United eliqedile sendaweni yesithathu kanye lele Chelsea eliqedile sendaweni yesine. Kolunye udaba olufanayo iqembu leYeni Malatyaspor laseTurkey elidlalelwa ngumdlalo kweZimbabwe uTeenage Radebe ligunyulwe kuligi yaphezulu khona lekwele Turkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo. Bekungumnyaka walo wesithathu ukudlala kusigaba seTurkish Super League leli qembu, ikanti uHadebe na bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.